Tine chikoro chedu chataka piwa chinonzi Zioni. Zvino ichi chikoro ichi chikoro chaka taurwa panyika kunzi chikoro. Asi vakauya vachiti tovaka imba yoku yemari chikoro chemari. Asi zvino imwe mogobva moshandura mochiti chikoro chamwari. Zvino asi tikaimba tichiridza tichidai. Rugare kuno vanotenda zvinonzi kutaura kana nhunzi ichisa mazai ayo panyama inoisa mazai akachena asi togozoona dzave honye dzosanduke nyama dzachena kuti zvino nyama yatakanyika mukati vakuru vakati bodo musati honye vana vangu iti machinda zvakafanana namashoko anotaurwe guwa muri vaviri mashoko akanaka kana vozinzwa uya wamaireva shete kune kunereyo kunomwanda rugare
Vanhu vambirenya mamu Jerusalema.
Haleluya Jehova. Hari. Hari Jehova mambo sana bi. Hai. Hey, hey, hey!